Mumashoko kuvatori venau ekucherechedza zuva iri gurukota rezvekuburiswa kumashoko vaJenifan Musuere vati hurumende yaita zvakawanda zvinoita kuti vatori venau vashande vakasununguka kuburikidza nekudzika mitemo inobvumidza kuti vatori venau vashandire munharaunda dzakasununguka dzakachengetedzeka uye dzinobvumidza kukukwidzana kuitira budiriro yemapoka ose enau pamwe nekuvandudza mitemo inokanganisa kushanda kuvatori venau vakasununguka yakaita seaccess to information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Vatiwo hurumende iri mubishi kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neBroadcasting Services Amendment Act uye iri kuongorora bhiri rekushanda kwevatori venhau reMedia Practitioners Bill.
As we commemorate this important day, the government of Zimbabwe is amending the Zimbabwe Media Commission Act and the Broadcasting Services Act. And also, the Media Practitioners Bill is under consideration. The amendments will professionalize.
Tichipemberera zuva reWorld Press Freedom Day, hurumende iri kuvandudza mitemo yakaita seZimbabwe Media Commission Act neimwewo nechinangwa chekusimudzira chikamu ichi pamwe nekuona kuti vatori venhau vakasununguka uye budiriro.
Asi vaimbove mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change, CCC, vaNelson Chamisa, vati kodzero dzevatori venhau munyika dzinofanirwa kuremekedzwa. Vachinyora mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day padandemutande reX, iro raimbonzi Twitter, vachamisa. Misavati, rusununguko rwevatori venhau pamwe nekuremekedzwa kwebasa rekutorwa kwenhau zvichachengetedzwa muZimbabwe itsva. Sangano reMisa Zimbabwe rakacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day neZuro muHarare. Murongo wemabasa musangano reMisa Zimbabwe vaMalvin Mukudu vanotiwo vatori venhau vachiri panjodzi kubva kune avo vanobata mabasa anokanganisa nharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze vakaita semakorokoza vachiti sangano ravo rakatotambira zvichemo zvemhando iyi.
Vanhu vakadaro vanonge vasingaduti vatori vedu venhau vazobuditse pajekerere. Naizvozvo kunewo vatori venhau vanokomplaina kana kunyunyuta kuti vanenge vakumbunyikidzwa kana vachinge vabuditsa nyaya dzakadaro.
Achipa maonero ake pamusoro pezuva iri, mutori wenhau wechidzimai Rumbidzai Mashaya Hanya anoti pare zvino vatori venhau vakasununguka zvikuru kana zvichienzaniswa nemakore mashoma apfuura, asi achikurudzira vatapi venhau kuti vashandise mukana uyu kunyora nyaya dzinosimudzira runyararo pamwe nekugadzikana munyika.
Ngatitorei nhau dzedu zvine hungwaru uye zvine unyanzvi unoita kuti tikurudzire nyaya yerunyararo nekugara zvakanaka mumatunhu edu atiri.
Mukuru weMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vaudza Studio 7 kuti zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha nekuti rinopa mukana kumasangano enhau kuti vatarise nekuongorora kodzero dzevatori venhau pamwe nekukurudzira hurumende kuti ichengetedze kodzero dzavo. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaPerfect Hlongwani vanoti kunyangwe Zimbabwe iri kuedza kuvandudza mitemo kuchengetedza kodzero dzevatori venhau pachine zvakawanda zvainofanirwa kugadzirisa kuti vatori venhau vasununguke.
Asi tinofungidzira zvekare kuti tichine basa rekuita kuti vatori venhau vange vachiita basa ravo vasina kumbunyikidzwa, nyaya dzekurohwa, dzekusungwa nekuita sei.
Muzinda weAmerica muZimbabwe wabatanawo nesangano reCenter for Innovation and Technology kana kuti site rekuBulawayo kucherechedza zuva iri, muzinda uyu uchitenda vatori venhau nekukurudzira kutapwa kwenhau nenzira inovandudza hutano pamwe neutongi hwejekerere. Dingindira regore rino rinoti a press for the planet, journalism in the face of environmental crisis, iro riri kupa kurudziro kuvatori venhau kuti vatarise nyaya dzakanangana nenharaunda nekushanduka kumamiriro ekunze sezvo riri gore renzara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Zovu.